Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kurume 22/2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare ramagistrate richapa mutongo waro mangwana pachikumbiro chenhengo yebato reCitizens Coalition for Change vaGodfrey Karembera chekuti mhosva yavari kupomerwa yekuzvidza mapurisa iraswe. Governor veRBZ Dr. John Mangudya voyambira nezvekukwira kwemitengo yezvinhu nekuda kwehondo yekuUkraine.
Takagara panokuzvidza musi wa 21 kusvika nhasi kunofunga kwane 5 months kana kusvika beto tiri pano takapisirwa kunonzi kuwater law farm takapisirwa ikoko ndobva taiswa paroad pano pachiwa village 1 tobva kwauya mapurisa ndobva tirova ndobva tibvisa zvakare namessenger 40 ndobva taiswa pano
vamwe vanhu vakadzingwa pane rimwe purazi vopedza mwedzi mitanhatu vachigara pamene pedyo nemigwagwa Indwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare ramagistrate richapa mutongo waro mangwana pachikumbiro chenhengo yebato reCitizens Coalition for Change vaGodfrey Karembera chekuti mhosva yavari kupomerwa yekuzvidza mapurisa iraswe sezvo vakagara muusungwa kwenguva yakapfurikidza zvinodiwa pamutemo. Dare richapawo mutongo waro pachikumbiro chavo chechipiri chekuti vatongwe vachibva kumba kana chikumbiro chavo chekutanga chakarambwa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Gweta ravakarembera avo vanozivikanwa nerekuti madzibaba eshanduko vaDoug Coulthard vaudza dare kuti vakarembera vakasungirwa nyaya isina maturo uye vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa pasina chikonzero. Vakarembera vakasungwa mukati meguta reHarare nemusi wechina chapfuura vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa anonzi aisanganisira Constable Manyeruke. VaCoulthard vaudza dare kuti mapurisa akaudza vakarembera kuti vaivarovera kuti vainge vakapfeka zvipfeko zvinoenderana nebato ravo reCCC. Vatiwo kunze kwekuvarova kumusana pahuro nepasi petsoka mapurisa akanonoka kuvaendesa kuchipatara. Chiremba akatanga kuona vakarembera Dr. Jonathan Fernandez vanotiwo vakaona vakarembera vakakuvara zvikuru kuHarare Central Police Station. VaCoulthard vanoti pamusoro pazvose izvi mapurisa akagarisa vakarembera muusungwa kwenguva yakapfurikidza. Vaudza dare kuti vakarembera vakasungwa panguva dzekuma 8:30 mangwanani emusi wechina asi vakazoendeswa kudare nemusi wemugovera kuma 2 masikati padarika maawa mana enguva yavaifanira kuenda kudare. Musi wemugovera dare rakagara muchipatara kuparire nyatwa sezvo vakarembera vasingakwanise kubuda muchipatara. VaCoulthard vati nekuda kwaizvozvo mhosva yavakarembera inofanira kuraswa.
Yesterday and today we made an application seeking to enforce Karembera's right to personal liberty. That application was based on four grounds. One, that he was over-detained beyond the 48-hour rule required by the Constitution. Number two, that he was tortured in custody, rendering his entire arrest and detention illegal, and therefore he ought to be released.
Nezuro nanhasi tange tiri mudare tichida kuti vakarembera vasunungurwe nekuda kwezvikonzero zvina. Chekutanga chekuti vakagara muusungwa kwenguva inodarika maawa makumi mana nemasere anodiwa iwo pamutemo. Chechipiri ndechekuti vakatochwa, izvo zvinoita kuti kusungwa kwavo kusave pamutemo, nekudaro vanofanira kusunungurwa.
VaCoulthard vatiwo vakarembera havabvumirani nemashoko emutauri wemapurisa vaPaul Nyati ekuti vakasungwa vachida kuparadza chiubwa chambuya nehanda. Vakarembera pachavo vanoti vaive mamita Anodarika mazana matatu kubva pachiumbwa ichi. Pane chimwe chikumbiro chavo kudare vakota vati kana chikumbiro chavo chekutanga chikasatambirwa nedare vanoda kuti vakarembera vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Asi vachuchusi panyaya iyi vari kupikisa zvikumbiro zvese zvavakarembera vachiti vane umbo hwakasimba hunokwanisa kuti vakarembera vabatwe nemhosva. Vanotiwo vane vafakazi vashanu panyaya iyi. Vanotiwo vakarembera havafaniri kutongwa vachibva kumba nekuti vanogona kuramba vachipara mhosva yakaita seiyi sezvo nyika yakatarisana nesarudzo dzemabyelection. Vakarembera havana kukwanisa kunge vari mudare sezvo vari kurapwa kuchipatara. Mapurisa akarova vakarembera akasungwa asi hatina kukwanisa kunzwa kuti nyaya yavo yave papi sezvo mutauri wemapurisa vanyati vati vange vasiri muhofisi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakayambira nezuro manheru kuti Russia inogona kukanganisa mashandiro emakombiyuta emakambani emuAmerica kanawo kushandisa zvombo zvine muchetura muUkraine apo pave kusvika mwedzi kubva Russia yapinda muUkraine zvechisimba. VaBiden vakaudza chikwata chavana muzvinabhizimusi vemuAmerica kuti mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vakanga vasingatarisiri kubatana kwepasi rose mukushoropodza danho renyika yavo rekurwisa nekuda kupamba Ukraine, vachiti pari zvino vaPutin vave parumhananzombe. Ukuwo mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky vataura nhasi parunare naPope Francis vachiti vakasununguka kana Vatican yakayananisa gakava riripo mukupedza hondo yakakonzerwa nekupinda kweRussia munyika yavo nechisimba. VaBiden vari kutarisirwawo svondo rino kusimuka vakananga kuBrussels kuBelgium kumisangano mitatu yakakosha iri pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muUkraine. Nemusi wechina vaBiden vari kutarisirwa kupinda mumusangano wegungano reNATO, musangano wenyika dziri mugungano reG7 pamwe nemusangano weEuropean Council. Misangano iyi yakanangana nekutsvaga nzira dzekumisa nadzo kurwisa kweRussia muUkraine uye vaBiden vanotarisirwa kuzoenda kuPoland mushure memisangano iyi. Nyanzvi munyaya dzekudyidzana kwenyika dzapasi rose vachidzidzisa paDeVry University mudunhu reOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti rwendo rwavaBiden kuBrussels runoratidza kuti hondo yeRussia neUkraine yasvika kumakata zvekuti yave kutoda mitekwa-tekwa yakaita savana vaBiden nevamwe vatungamiri venyika dzemuEurope dzakasimba kuti vaise misoro pamwe chete. Ngatinzwei vachitsanangura maonero avo.
Rwendo rwaBiden runoratidza kuti hondo yekuRussia nokuUkraine yasvika pamakata chaiwo. Ava kutoda vakuru vakuru venyika vakaita sana President Biden vachindosangana navamwe vana President wokuEurope uko nedzimwe nyika dzakasimba chaizvo dzinonzi G7 idzo kuti vataure pamusoro pehondo iyi nokuti iri kuenderera mberi. Zvekare kuenderera mberi kwacho kuri kuafekta pasi rose sokuona kwatiri kuita isu zvinhu zvakaita sepetro zviri kukwira. Zvekare tinonzwa kuti zvinhu zvakaita sewheat namafertilizer zviri kuUkraine, Russia, Belarus hazvisi kufamba kuinda kumativi mana epasi rose azvinofanira kuenda. Zvinotarisirwa kuti zvichazowedzera nhamo pasi pano chaizvo nezhara yakakura chaizvo vanhu vachishaya mafertilizer, chingwa nezvimwe zvese zvinogadzirwa negorosi zvichikwira. Saka ukaona vakuru vakuru vakaita sana vaBiden voenda havangofambi, nyaya yacho yatotsviriridza. Vanenge vachinotaura kuti vodini.
Asi tingaona here paine shanduko inokonzerwa nemisangano iyoyo?
Ndinoona sokuti shanduko inogona kuvapo tichitarisa kuti Russia yeke zvino izvi inenge iri kugwadamiswa namasanctions. Saka panondoungana vakuru vakuru vanenge vachitaura zvekare kuti vangapamhidzira zvehere mamwe masanctions. Vanenge vachitaura zvekare kuti vangawedzera here zvimwe zvombo kuUkraine. Tiri kuona kuti Russia nhasi uno chaiwo maairport mamwe nedzimwe ndege dzacho dzinga vanhu mabasa nokuti hakusina vanhu vakawanda vachiri kukwanisa kuenda kuRussia ikoko. Saka zviri zvichibuda apa zvinenge zvikuru chaizvo zviri kufambirwa navakuru ava zvokuti mazuva ari kutevera hazvikakamadzi kuona mukuru werussia vaputin vachiti ngatichitaurirana sezviri kutaura mukuru weukraine kuti wasvika panguva yokuti wakuchida kutaura one on one.
Asika Professor Masocha, tiri kuonawo iyo Russia inenge iri kunzi iri kutowedzera kukanda kwairi kuita zvombo kuukraine.
Zvairi kuita Russia zvinoratidzawo zvekare kuti yaakupererwa nezvombo, nokuti tinoona kuti zvimwe zvombo zvavari kushandisa zvavanoti mahypersonic missiles, mamwe anomhanya chaizvo kudarika kana saundi chaiyo, zvinoratidza kuti vaakushaya maweapon, vaakusvika kumagumo kwokushandisa zvombo zvavo. Vaa vanhu vari desperate, tinoziva kuti munhu kana aiswa pakona chaipo unoshandisa zvose zvaainazvo. Saka tinoona sokuti kwaakunosvika kumagumo kwokuti vanoti tashandisa zvose zvatiinazvo, hatisi kuda kuzoshandisa manuclear weapons, machemical weapons. Saka taakuchitaurirana nokuti vadestroya nyika chaizvo, zvokuti vanoona kuti vakazotora nyika yeukraine zvichavanetsa zvekare, nokuti vanenge vasina zvombo zvakakwana sezvavakava vainazvo pakutanga pavatanga kurwisana neukraine.
Ava vanga vari nyanzvi munyaya dzekudyidzana kwenyika dzapasi rose vachidzidzisa paDeVry University mudunhu reOhio muno muAmerica muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kwakare kuOhio neStudio 7. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Human Rights Association kana kuti Zim Rights vadzikamai bere vanoti sangano ravo harisi kufara nekutyorwa kwarinoti kuri kuitwa kodzero dzevanhu nemapurisa nemamwe mapato panguva yekutsvaga rutsigiro rwesarudzo dzemabai elections. Vatiwo kusabuda pachena kunoitwa neZimbabwe Electoral Commission kuchapawo kuti vamwe vanhu vatadze kuvhota vashaya mazita avo pagwaro revavhoti. Asi mapurisa nevezeki vari kugara vachiti vari kuita basa ravo nemazvo vasina divi ravakarerekera, vachiti mamwe mapato ndiwo ari kusvibisa mazita avo. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 navabere nezvenyaya iyi.
Pane macomplications akati wandei, isu seZim Rights tangatiri kumamana kwakasiyana-siyana tichimonita zviri kuitika izvi. Pane zvinhu zvakati wandei zvatiri kuona. Zvekutanga izvi tiri kunyanya kutishungurudza nenyaya yemabielections, inyaya yekuti vanhu vazhinji havana kuwana mukana wekurejista. Mucharangarira kuti zeki paya paiida kuita blitz vakabva vakanzura blitz, vakazotanga kurejista vanhu mushure mekunge mabielections aanaunswa. Saka zvinoreva kuti voters roll rakavhara for these by-elections, vanhu vakawanda vasati vakwanisa kuregista. Saka ndouchimwe chezvinhu zviri kutishungurudza. 2 weeks ago tanga tiri kumasvingo tichimobilize hedu vanhu kuti vaende kunovhota. Tikatosvikawo pamuzinda weregistration wacho wezeki, takasvika nevanhu vedu na12 noni tikaudzwa zvedu kuti vanoregista havapo. Saka tanga tine vanhu vanga vauya vachida kuzoregista kuvhota. Zvinongotipa an insight kuti nyaya dzekuregista kuvhota idzi dzanga dzakamira sei.
Zvimwe zvamuri kuona zvisina kunyatsomira zvakanaka ndezvipi?
Chechipiri chiri kunyanya tishungurudza inhau yezvi yemahunga-hunga atiri kunzwa pamusana pevoters roll, kuti integrity yevoters roll tava nenguva tiri pasi pechirongwa cheZimbabwe Election Support Network tichikurudzira kuti ZEC ngavaite independent audit yevoters roll, asi vanoramba vakandonyera zvimiti munzeve. Saka panozoya maorganizations akaita sana pachedu kutiudza kuti voters roll rakakuvara pakati nepakati, vari kufila an information gap. Semaziviro yenyu kuti bumbiro redu remutemo rinotipa kodzero yekuwana information, zvikuru sei kana iri information inotibatsira to exercise kodzero dzedu. Saka nekuda kwekuti zeki aisi kuteerera zvatiri kudaidzira zvekuti ngavaite independent audit yevoters roll, kazhinji tinozoona vanhu vaakutotambira zvinenge zvichibva kune avo vanenge vazvipira havo kuti vanoda kushandisa maresources avo kuita audit yevoters roll. Pane kugumbuka nekuda kwaizvozvo izvo, vezeki vanofanira kutokorokotedza macitizens vobva vatanga chirongwa chekuti vaite build confidence sets kuti aiwa paya pari kunzi pakati izvi ndo zvatiri kuita, izvi ndo zvatiri kuita. Saka inyaya dziri kuti shungurudza chechitatu, tiri kunyanya tishungurudza inyaya yeviolence tichimunoona kuchiku Midlands vanhu vakatorasikirwa neupenyu nekuda kwenyaya yeviolence. tiri kuramba tichiona hate speech ichitenderera kuma election campaigns. Tiri kuramba tichiona mapurisa vachiindasira nema election campaigns. Izvi zvinokanganisa credibility yama elections. Kumasvingo kwatanga tiri last week taitoona mapurisa vakadzipakata vachimhanyisa mazimota avo aya emvura nemuroti. Zvinopa vanhu kutya. Maelections inguva yekufara kuti vanhu tawanawo mukana wekuti pfungwa dzedu dziiswe mupoto yekuvika upfumi. Asi kana taakuona vanhu vaakudzipakata, maelections anova nguva yekutya. Izvi ndo zviri kunyanya kuti shungurudza nenyaya yemapa elections.
Ava vanga vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Human Rights Association kana kuti Zim Rights vadzika maibere vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Mubatanidzwa wemamwe masangano anomirira vashandi vehurumende weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions unoti kutanga svondo rapera vashandi vehurumende vakatanga kuwana mari itsva dzavakawedzerwa nadzo nehurumende pamihoro yavo. Mwedzi wapera, hurumende yakavimbisa kuwedzera vashandi vayo vose mihoro yavo nezvikamu 20 kubva muzana zvichidzoswa kumwedzi wandira gore rino, pamwe chete nekuvapa zana remadhora emari yekuAmerica. Mari iyi inonzi ndeyekubatsirikana uye iri kuiswa pamusoro pemadhora 45 kana kuti $75 yekuAmerica avanga vachipiwa semari yekubatsirika munguva yeCOVID-19. Mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano iri vaGibson Mushangu vanoti mapurisa, mauto pamwe nevarairidzi vakatowana kare mari itsva idzi. Mamwe masangano evashandi vehurumende akanga achiramba kutambira mari idzi achiti ishoma uye dzakanga dzaiswa pasina kuwirirana nevamiriri vevashandi. Asi vamushango vanoti kuuya kwadzo hakureve kuti nhaurirano nehurumende dzave kuzomira. Ngatinzwei vachitsanangura.
Zviro kwazvo vashandi vehurumende vakatanga kuwana mihoro yavakavimbiswa nehurumende. Mwedzi uno vashandi vehurumende vakakwanisa kuwana zana remadhora ekuAmerica kututsira pa95 avakanga vapuwazve ari ekunze. Saka tingangoti kubatanidza pamwe chete vaakukwanisa kutora mari yavo kubhengi inoita 195 emari yekuAmerica. Izvi takatoona kuti vanopfeka mayunifomu nevarairidzi vakatokwanisa kuwana mari idzodzo sezvakawiriranwa nehurumende.
Tinoona kuti kune mamwe mapoka evashandi vehurumende anga achinyunyuta achiramba iyo mari itsva iyi vachiti ishoma. Hurukuro dziri kuenderera mberi here panyaya yemihoro iyi?
Zviro kwazvo hurukuro hadzimiri. Nyaya yekukurukura nenyaya yezvemihoro yevashandi chinhu chinoramba chichingoitwa. Kana tichinge tawirirana nehurumende pane zvawiriranwa, hurukuro hadzimiri. Saka chinhu chinoramba chichingofambira mberi. Saka izvezvi tatambira mari idzodzi, tiri kutotarisira zvekuti tigotangazve kugara pasi nehurumende, nokuti chinhu chinoramba chakatarisirwa kuti choda kuramba chichitaurwa nezvacho nguva nemisi kusvika tasvika patinoda sevashandi nehurumende pamwe chete.
Tinoonawo kuti kune varairidzi vari kumiswa mabasa vachinzi vakakundikana kuenda kumabasa kubva pavhurwa zvikoro. Zvii zvamuri kuitawo imi sesangano?
Inyaya yekuti varairidzi vanomiswa mabasa inyaya yatakaona sechinhu chinosuwisa pakati pevashandi vehurumende, nokuti matambudziko avo akauya kubudikidza nenhunha dzechokwadi. Saka takambogara pasi tikanyorawo gwaro ratakaendesa kubazi rezvedzidzo, takanyorawo gwaro ratakaendesa kugurukota rinoona nezvevashandi vehurumende, tikanyorawo zvegwaro kumunyori mukuru mubazi zverevashandi vehurumende tichida kuti vationere nyaya yatatarisana nayo. Saka izvi zvose tinongotarisira kuti zvichaitwa neunyoro kuti vacharegererwa.
Avanga vari mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vari parunare muHarare neStudio 7. Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, zvasiya vafa nechirwere ichi vari zviuru zvishanu nemazana 420 nevapfumbamwe kana kuti 5429. Vanhu 566 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro. vamwe vagari vekuhurungwe kusanganisira rimwe svikiro vapedza mwedzi mitanhatu vachigara pedyo nemugwagwa sezvo hurumende yakundikana kuvagarisa patsva mushure mekuvadzinga pane rimwe purazi nechisimba. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mhuri idzi dzinosvika makumi mashanu dzichiri kugara padivi pemugwagwa mukuru unobva kuHarare uchienda kuChirundu mushure mekunge dzabviswa papurazi reWaterloo iro rainge ranzi njeravaJames Chigwedere neMatare. Vanhu ava vanoti pavakabviswa pamwe nedzimwe mhuri zana vakateverwa pamugwagwa pavainge vakandwa nechikonzi pamwe nemapurisa vachinzi ngavaende kure makiromita 10 vachityira kuti vangadzokere papurazi ravainge vabviswa. Mumwe wevachiri kugara pamugwagwa ndeamai Emma Munyaradzi vanoti havana kwekuenda uye hurumende iri kushayawo kwekuvaendesa.
Takangogara pano kubva musi wa21 kusvika nhasi ndifunga kwane 5 months kana ndichitaia baita kuti tive pano takapisirwa kunonzi kuWaterloo Farm. Takapisirwa ikoko ndobva taiswa parodhi pano pachiuwa village 1 ndobva kwauya mapurisa ndobva tirova ndobva tibvisa zvakare namessenger 40 ndobva taiswa pano.
Amai Munyaradzi ava vakasungwa nemhosva yekunzi vakarova mupurisa apo vaibviswa papurazi vanoti pamugwagwa pavachiri kugara vane dambudziko remvura zvekudya uye vana vava havasi kuenda kuchikoro.
Pana ndo muri kungoona kusari apa pana kaaenda kuchikoro kakangogara kakadambudziko racho rakakura zvokuti kana chikafu chacho hatina. Tiri vanhu rongoraramawo zvongotiwo tiri parodhi hapana zvokuita hatina misha tinda kwekuenda.
Mumwe agere pamugwagwa ndeamai Fatima Adams vanoti vave kutorarama nemaricho.
Tinoenda kumaricho kana wamaricho kanoshanda pamunhu kana bhagedhi kuya wogaisa wodarikapera wodzokera zvino zvatinongoita safa vatina.
Patabvunza kuti mapurasitiki avakavakisa zvitumba zvavo vakawana kupi, amai Memory Magaramombe vati vakapiwa nevachairi vedzimotokari hombe dzinotakura zvinhu kana kuti magonyeti.
Matende tirikutokumbira mapurasitiki aya kuna matraki dhiraivha anenge achikrosa ndo anototibatsirawo tovaka dzimba zuva rikauyawo matende aya anenge akudambuka nezuva mvura youyawo mvura inenge ichipinda mudzimba saka dai matotibatsirawo nematende vamwe tingayamurika.
Patabvunza kuti sei mazuva ano vanhu vakawanda vari kuburiswa mumapurazi pasina zviri kuitwa kuti vawaniswe nekukurumidza pekugara. Gweta Guru muchinoi vaposonono vanoti mutemo wekubvisana panzvimbo hauna basa nekodzero dzemunhu anenge achibviswa panzvimbo.
Mitemo yedu haisinyanya kutarisa dziri kutarisa here kodzero dzevanhu kunyanya saka mitemo yedu yezvino
Vakatema nyoka vanoti kunetsana papurazi apa kwakatanga muna 2018 apo vaJames Chigwedere hama yevaimbove gurukota rezvedzidzo mushakabwa naNias Chigwedere vakapiwa gwaro rekuti nzvimbo iyi yava yavo asi nzvimbo iyi isiri nzvimbo inogariswa vanhu. Tatadza kubata mudzviti wenzvimbo uye varisachigaro webazi rinobatsira vanhu vanenge vawirwa nematambudziko mudunhu rehurungwe vaAndrew Tizora kuti tinzwe kuti vachaita sei nemhuri idzi sezvo vanga vasingadaviri nharembozha yavo. Pakabviswa vanhu ava papurazi gore rapera vatizora vakaudza Studio 7 kuti vaigara zvisiri pamutemo uye vakakurudzira kuti vadzokere kwavakabva. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.
Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. China inoti haisi kuona paine munhu akapona pakadonha ndege yemhando yeBoeing 737 nezuro iyo yainge yakatakura vanhu 132. Ndege iyi yaibva kuguta reKunming ichienda kuGuangzhou. Chikonzero chekuti yakadonha sei hachisati chazivikanwa asi vanopa rubatsiro vari panzvimbo yayakadonhera. Mutongi amai Ketanji Brown Jackson vapinda muzuva repiri nhasi vari kudare reCongress muWashington DC uko vari kubvunzurudzwa pasati patorwa danho rekuti vave mutongi wedare repamusorosoro remuAmerica kana kuti Supreme Court Judge. Nhengo dzedare reSenate dziri kupiwa mukana wekuvabvunza nezvenhoroondo yavo munyaya dzezvemitemo. Vakasarudzwa vanenge vari mudzimai mutema wekutanga kuva mutongi wedare iri munhoroondo yeAmerica. Gavana webanga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudya, vari kuyambira kuti mitengo yezvinhu munyika ichakwira zvichikonzerwa nekurwiswa kweUkraine neRussia. Zimbabwe inotenga kunyika mbiri idzi gorosi, gas, mafuta ekubikisa nezvimwe. Asi vamangunjwa vanoti vari kutarisira kuti mitengo yezvimwe zvicherwa ichawedzera zvichabatsira Zimbabwe. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata Dr. Mangudya.
Because of the conflict ku Russia nekuna Ukraine, that conflict is not my prices ari kukwira munyika dzose. Zimbabwe is not excluded. The fuel, petrochemical products, my commodities, wheat, commodities like crude soy oil, but also my commodities and finding a gold. Nico Aquila. So we need to look at the balance. The net effect to Zimbabwe, we think and we know is going to be a positive net effect of the price of the king that I am in the number of Aquila, the price of my HPH. In a few years, we export more than we are importing. Like the net effect is positive for Zimbabwe, but in terms of inflation, we need to see the exacerbating about the high inflation in Zimbabwe because of that my price and a few.
Ko hurumende haisi kufungawo here kuti ideredzewo mutero wemafuta ekufambisa dzimotokari. Nemimwe mitero inobhadharwa pakutenga zvinhu kunze kwenyika, tichitarisa kuti zvinhu hazvida kumira zvakanaka nekuda kwehondo iyi iri kuUkraine iri kurwiswa neRussia.
Ndinofunga gavhumendi yedu inozviita. Handiti makaona mazuva akapfuura gavhumendi haina kutopass the increase yefuel to the consumers. Ine zvinhu zvakaitika izvozvo. Zvinoitika. It's a possibility, and it's a solution, and it's advisable to do so.
Saka pa inflation munofunga kuti ichange iri papi hondo iyi ikaenderera mberi, Dr. Mangudya, matanga here kuita ma calculations matsva?
Tichikuti study the impact, as I said, zvine ma benefits, zvine ma negative ne positive effects the ma price increases. Ma positives anouya kubva kune ma exports etonga richiendesa. The negative inoya kuma imports anonga chi importer, inonzi izvo imported inflation, which becomes a pass through into our domestic prices. But we are still studying, which was, as you can see, things are very a bit volatile. At one time Africa yakakwira yambudona number stable. So it might be too early to call. So we are still studying the situation.
Avanga vari gavhuna vebhanga guru renyika Dr. John Mangudya vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Muchirongwa cheThe Connection chatinotaura nevechidiki na8pm, Mike Hove weStudio 7 achange achitaura nevechidiki nezvesarudzo dzemabielections dziri kuitwa nemusi wemugovera. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am, 4930-13860 ne15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 6175 ne7255 shortwave. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 @voenews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.